Mumashoko avo pachiitiko ichi, sachigaro wendava ningistole Foundation, Bishop Chad Gandia, vakati mushakabvu, munhu akaita basa guru pakuumba bato rezano pamwe nekusunungura nyika.
Saka contribution yake inokosha zvakanyanya. Zvikuru takatarisana nebook retiri kuparura nhasi. Third edition ya African Nationalism. Iri book riri kushandiswa muma universities akawanda ku UK neku America. Ameno kuti muno riri kushandiswa here.
Vakaenderera mberi vachiti vanofarawo kuti Reverend Sithole vakazopiwa ruremekedzo rwegamba renyika.
Isu tiri kuti ngatisakanganwei wano wakaita kuti tisvike patiri nasuno. Hongu tingakwikidzane pamacontributions, asi pane zvikuru zvavakaita zvakanaka, isu ndo zvatinosimudzira. Saka tinotokurudzira wemhuri dzemamwe maheroes asiri atinoimba pamusoro pavo kuti hei, musakanganwe maheroes.
Bhuku ravaStole rinonzi African Nationalism rinotaura kosha kweutongi hwavatema rakatanga kudhindwa muna 1958 kuBritain uye akandike kutanga kuparurwa muZimbabwe. Imwe nengo yendava ningistole Foundation muzvare Jesse Majome vanoti kuparurwa kwebhuku iri muZimbabwe kunobatsira kuti ruzhinji rweZimbabwe ruzive kukosha kwakaita nhoroondo yenyika ino.
Nezvakazvisvitika munyika mbiri dzakasiyana-siyana, nhoroondo yekuberekwa kweZimbabwe haina mbonyatsobuda zvakanaka. Yakavharidzirwa, ikafukidzirwa, ikambonyororwa, ikamonyororwa pasinga nenzira dzakasiyana-siyana. Asi zvaitika nhasi zvekuti bhuku iri richinge richiparurwa zvakare ndezvokuti rinobetsera kuti vanhu vemuZimbabwe tiyeuke nechida kukosha kwakaita rusununguko rwedu. Iye rusununguko 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 kuvanhu vese nezvinhu zvese. Saka
vakaenderera mberi vachiti kupa ruremekedzo kuna Reverend Sithole kwakaitwa nehurumende kwakakosha panhoroondo yenyika ino. Mutauriri wemhuri yemushakabvu Dr. Sifiso Sithole Baro vakaudza Studio 7 kuti zvakaitwa nefoundation yababa vavo zvakakosha zvikuru kumhuri yese.
At family level, baba vakashaya zvari nei nhasi musi wa 12 December. And then zvelegacy zvatanga futi nhasi. Saka zvakafanana kuti baba vamuka. Zvavamuka tinorangarira kuti zvavanga vachida kuti zviitike zvichatangawo kutora nzvimbo.
Vakatenda rutsigiro rwavakawana kubva kuFoundation, shamwari dzemhuri pamwe nevamiriri vedzimwe nyika.
Handina kana nemazwi anokwanisa kutenda rutsigiro rwatapiwa from all over. Pane shamwari dzefamily, pane vamwe vanga vachiita believe in him pachavo at personal level, variko futi vamwe vemapati. Rutsigiro rwakawanda chaizvo, saka tinotenda and tinovimba kuti vacharamba vachitibatsira nekuti foundation yatanga manje. Tinoda kuti ienderere mberi.
Va Precious Maboko, sachigaro wesangano reFriends of Ndavaningi Sithole Trust, vakati vachaenderera mberi nebasa raiitwa naReverend Ndavaningi Sithole.
Tinotarisawo zvakare nzvimbo dzine chokuita nezvekurima. Tinotarisawo zvakare pachikore paya paya takanzwa kuti ndo vakaisa muchari paya, ende takanzwa kuti yakudzikira mastandards, haichakwanisa kuholda capacity yacho yadiki. Saka zvinhu zvatinoda kutarisa kuti tingodini, tingozvisimudzira kuitira kuti basa ravo rose ravakaita risafe. Zvavaida kuti zvinge zvichiitika zvanga zviri pamwoyo pavo zvirambe zvichienderera mberi.
Vamabhoku vanoti chinangwa chavo ndechekuti zita nemabasa aReverend Sithole asarove. Reverend Sithole vakave mutungamiri webato rezano wekutanga muna 1963 kusvika muna 1975 uye vaive mufundisi wesvondo yeUnited Church of Christ in Zimbabwe. Vakashaya musi wa 12 zvita 2000. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.